Vanamato vechikristu vakawanda muZimbabwe vateerera yambiro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekugara muDzimba munguva ino yekuvharwa kwenyika apo vakawanda vanoti varangarira kufa kwaJesu nekunamata pamwe nekutora chirayiro vari muDzimba dzavo. Amai Tsungai Madhuriko vanoti kunyange hazvo vatadza kuungana nevamwe vavo semakore ese nekuda kwechirwere checoronavirus vari kunamata vari mumba vachitevedza mitemo yesangano ravo rechipostori yekwamadzibaba mwazha.
Asi nekuda kwekorona gore redu tichakundikana kuti tiungane, asi hazvirevo kuti hatiri chanamati, tichangoendera mberi nyange tiri muDzimba. Chinamati tichirangarira zuva iroro reEaster, hatimboregedza kunamata, taichingoramata tiri muDzimba imomo. Nyange tichitedzera mitemo yedu yatinotedzera tiri kumusangano, taichingorangarira zuva reEaster.
Amai Madhuriko vanoti zvakakosha kutevedzera zviri kutaurwa nezveutano kuitira kuti vasarasikirwe nevatendi vafa nechirwere ichi.
Ndinoona kuti kutevedzera zvekutaura veutano zvakakosha. Kunyange tiri mumba Mwari anotinzwa, asi Mwari anonzwawo munhu anozvichengetedzawo. Saka zvakanaka kuti tizvidzivirire panguva yatangopiwa iyoyo diki diki. Tichimurangarira nyange tiri muDzimba imomo tinogona kuungana, asi kozooneka kuti vanhu vakawanda kuti voonekwa vachafa nechirwere ichocho zvoshaya basa. Saka zvakangokosha kuti timbotedzera zvekutaura nezveutano zvavari kutaura kuti tikwanise kuzvidzivirira pachirwere ichocho.
Mumwe mutendi amai Petronella Nyikadzino vanoti vakaronga nedzimwe nhengo dzekereke yavo yehwisiri kuburikidza nedande mutande reWhatsApp kuti vachange vachinamata nguva dzakafanana.
Semaraund takangoarenja maprayers at the same time yekuti tinenge tichingobatana mumunamato tichinamatira muDzimba. Like tese tinogona kutanga kunamata na9 na3 na7 dzemanheru, saka tine tichingobatana pamweya tichinamatira muDzimba.
Mumwe mutendi vatonderai makaya vanoti chikuru hakusi kunamata vanhu vakaungana, asi kunamata mumweya nemuzvokwadi. Vamakaya vanoti Paseka yaidyiwa nemhuri vari mumba mavo sezvaitika kumhuri dzakawanda nhasi.
Hakuna nyayekuungana kwedu vanhu vakawanda haisiriyo inokonzera kuti tichitarangarira chirayiro, but even takava muDzimba dzedu tichirangarira Kristu nokuda kwemamiriro ezvinhu zvatakaita pari even munhoroondo. Vana vaIsraeri vakadya Passover imba imwe neimwe chienderana nekukura kwayakaita imba yacho.
Mufundisi wekereke yePentecostal Assemblies of Zimbabwe vatawanda munaki vanoti kunamata hausi mudhuri, uye kereke yaJesu inoenderera mberi nekunamata muDzimba vachiti panoungana vanhu vaviri kana vatatu Jesu vanenge varipo sezvinotaura Bhaibheri.
Chavharwa nekuda kwedambudziko reCovid-19 haisiri chechi asi zvivakwa, asi kereke yaJesu inoenderera mberi. Zvakadaro vanhu vanogona kusongana kwavari kuDzimba ikoko kuti panoungana vaviri kana kuti vatatu muzita rake iye Kristu Jesu iye anenge ari.
Mufundisi munaki vanoti kuvharwa kwezvivakwa nekuda kwechirwere cheCovid-19 kwapa mukana vafundisi kuti vataure nenhengo dzavo kuburikidza nemadande mutande eWhatsApp, live streaming neFacebook.
Ndingati izvo social media panguva idzo dzinoidzi tiri kuona iri kushanda zvakanyanyisisa. Pane WhatsApp yekuti mufundisi anogona kutumira maridzo yake paWhatsApp kumhuri dziri mukereke panguva dzakaita saidzo dzinoidzi dzePaseka. Vanogoverana soko vari muDzimba dzavo. Pane vamwe vari kuita live streaming yekuti shumiro iitwa pasina vanhu varipo, asi zvichizotumirwa kana kuti vanhu vachizoona kwavanenge vari kuDzimba ikoko. Facebook zvakare ndeimwe nzira iri kushandiswa kuti tisvikire kuvatendi kwavari.
Svondo rakapera, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakayambira vatendi kuti vasaungane vachinamata vachiti achawanikwa achiita izvi achazvionera pamhuno sefodya.
Hachisi chokuti icho kurambidza kuti vanhu vasanamata nekuti tozviziva kuti Mwari ndiye mukuru anotichengeta asi Mwari anotichengeteiwo. Saka pane patiri apa zvakakosha zvikuru kuramba tiramba tichitaura navo vaya vangati no kuchechi ndokwatichatoenda chete. Mutemo wehurumende regai ndikuudzei kuti kana paiswa mutemo pane enforcement. Saka munhu arege kufunga kuti ndinoita zvandinoda nekuti our security forces will be called.
Asi vamwe vatendi vanoti danho rekusangana rinodzorera kutenda kwavo kumashure sezvo vatendi vachikurudzirana kunamata vakawanda. Vatendi vechikristu pasi rose vanoremekedza zuva ranhasi reGood Friday senzira yekurangarira kuurayiwa kwaJesu Kristu uye akafa nemusi wechishanu akazomuka nemusi wesvondo zuva rinorangarirwa seEaster Sunday. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.